Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndigunyana 19, 2019. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti iti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba nevana mukoti nezuro vakapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei vabuditswa muhutapu mupapwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei, vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo, uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabothombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvichitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvichitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera. Vana mukoti vekubulawayo vanonzwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri vevaratidziri ava chete kuti unosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mm-hmm. Vagari vemuchitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster pamusoro pekushaika kwemvura uko vanoti kwasvika pasi zvisina kunaka. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta iri rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vakudza Studio 7 kuti mvura shomanana inowanikwa pazvibhorani iri kutengeswa uye vanhu vave kurwa pazvibhorani apa zvinopa kuti vanhu vasakwanisa kuwana mvura shomanana iyi.
Dambudziko riripo nderemvura ratiri kunyanyo gunununa naro nekuti muchitungwiza tane mwedzi inokwana 6 kana kupfuura mwane gore chairo vasati vawana mvura mumapombi. Saka taikumbiriso vehurumende kuti vakwanise kuwanikwa vachideclare kana kutaura kuti dambudziko remvura rave dambudziko repasi rose kana kuti national disaster. Mararamiro atiri kuita muchitungwiza tikurarama upenyu hunotyisa nekuti tinokwanisa kungowanikwa tasangana nezvirwere zvinosanganisa ana typhoid, ana cholera nemidumbu zvivamwe izvozvi patiri pana pakutorwara izvozvi nekuda kwekushaikwa kwemvura. Kushaikwa kwemvura uye masuwedzi achierera mudzimba achierera murodhi chinhu chiri kutambudza vagari vechitungwiza.
Saka mvura shomanana iyoyo yamuri kuwana muri kuiwana kupi?
Chavo vane mabhoho avo vari kutengesa mvura, vari kutengesa mvura 20 liters, vamwe vari kutengesa dhora chimwe chete, vamwe vachitengesawo dhora zviviri. Hapana munhu anokwanisa kurarama nekutenga mvura nemari yakadaro nekuti uchada mvura yekubikisa, uchada mvura yekushandisa kugeza, mvura yekupinda muchimbuzi. Unopinda sei nemari, nekunetsa kwemari vazhinji havaende kumabasa, vamwe vakwegura, havaona mawandiro avanguva nemari yakadaro yekuti tenga mvura. Saka taingokumbirisawo vagari kuti avo vane zvibhorani taikumbirisawo kuti tingokwanisawonikwa tichibatsiranawo murudo netsitsi kukwanisa kuwanikwa tichipananawo mvura ine kunzwisisana.
Munotarisirei kubva kuhurumende?
Dambudziko remvura zvaradai hurumende dai yatinzwirawo tsitsi yatiurangarawo vaona zvekuita. Tikurangarawo kuti mwedzi mitatu yapfuura Mayor Lovemore Maiko vakativimbisa sevagari kuti vachazodrila vachazoisa zvibhorani muwadhiroga-roga zvinokwana muwadhiroga-roga chibhorani chimwe chete, asina nhasi vaangoramba vakanyarara, hapana chavataura maererano nezvibhorani, chinova zvinhu zviri kushungurudza vagari. Uyezve tiri kuona kuti hapana ari kutimirira kana kuti ari kutirimuka nekuda kwedambudziko remvura. Mukaona muchitungwiza izvo zvinhu zvibhorani, vanhu havacharara mudzimba, vari kurara mumitsara yekuti vakwanise kuwanikwa vachiwana mvura muzvibhorani. Ende zvibhorani kwacho ikoko zvekare zvatingati zvibhorani zvepublic, zvibhorani zvacho izvozvo paane bongozozo, pari kurwiwa, pari kubiranwa, vamwe vari kutengesa mvura zvekare ipapo muzvibhorani zvepublic. Uye zvekare tokumbiriso maMP edu vakapuwa mari dzeCDF kana the Community Development Funds kuti dai mari idzi vakapuwa dai matirangarirawo, sezvo nyaya yemvura iriyo dambudziko rakakurisa muchitungwiza, dai matirangarirawo nekuti isirawo zvibhorani mumisha matigere.
Kana iyo mvura isiri kuwanikwa kunyange hurumende ikadeclare national emergency muchitungwiza, mvura yacho inenge ichibva kupi? Tarisiro yenyu iri papi panyaya iyi?
Tukona kuti vaka declare kuti yave national disaster, chinhu chinokwanisa kuvhura mikana kune vamwe vatingati shamwari dzakatikomberedza kuti vakwanise kuwanikwa vachitibatsirawo nemvura, kana kuti vatingati madeveloped countries, madeveloped partners, vekuti vanokwanisa kutibatsira kunyange maembassy chaiwo mamwe ari mukati meino nyika. Vakaona kuti nyaya yehurumende yapindira mairi yataura kuti yave national disaster, vanokwanisa kuwanikwa vachitibatsira zvekuti vagari tinozokwanisa kuwanikwa takuyamurwawo nezvibhauza, mvura kana matengi emvura ekuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachiona mvura pese pavaidira.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe ne Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Nezuro akabatana akata msangano nevatori venau, apo akabuda nechisungo chekuti nengo dzawo dzicharega kushanda nemusi wechishanu kana Dr. Peter Magombei vasati vawanikwa. Masangano aya anoti achatorawo mukana wekuyeuchidza hurumende kuti itore matano pamusoro pekuparadzwa kwezviwanikwa zvikuru zvicherwa mumaruwa akawanda emunyika. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Jonga Kande miri we Studio 7 nemutungamiriri we Atus va Obed Masaraure.
Tanyanya sunga kuti kutorwa kwakaitwa vaMagombei kunoti afecta pese. Saka musi wechishanu varairidzi nevana vechikoro ngavatore zuva irori kuti vange vachinamata vasaende kumabasa, vange vachinamatira kudzoka kwavaMagombei. Iri rezezuva richange richiitwa nenyaya dzeziclimate change pasi rose vachiigira kuti hurumende dzepakrese dziri senyaya yeclimate change. Saka tichange tichingotiwe pakurega kwavachaita kumabasa vachidhimanda kudzoka kwavaMagombei tichiratidzawo kushushikana kupfadzwa kuri kuitwa nharaunda dzedu nekushayiwa hanya kuri kuita hurumende kuchengetedza chinongo dzerei maextractive sector zvinotwa zvekucherwa nemigodhi. Tichipiri tawirirana zvakare kuti nyaya yemihoro yedu ichafanira kuti iuye iri interbank rate. Saka tatizeka na zviviri izvi zvikange zvisina kugadziriswa tichazenge takutora mamwe matano. Asi saka musi wechishanu hatisi kuzodzidzisa vana nekuda kwezvikodzero zvandadoma izvozvo.
Munoona zviine zvazvinoshandura here kana kuunza mumamiriro akaita zvino tichitarisa kunyaya ya Dr. Magombei pamwe chetewo nenyaya muri kutaura yekuri kucherwa zvicherwa uko?
Wongu cha zvinonyanyochinja zvinochinja pakuti macitizens atange kuona basa ravo rekuti zvinhu hazvichinjwi namwari, zvinhu hazvingoerekane zvachinja zvoga. Kuinvolva macitizens maticha nevana kuti vatange kuita basa iri zvinowedzera kuzwisisa matambudziko ari munyika kuvana vedu, zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika yedu kuvabereki vanenge vatumira vana kuzvikoro izvi nekuvadzidzisi vacho. Saka zvinotibatsira izvezvi ndechekuti kana zuva rapera kana zvatava takashuvira kuti zviitwe zvisina kuitwa tichazenge taakugara pasi taakukonza kuti hatitange totautane sematicha chete, asi taakutonzwawo nevabereki vanga vatuma vana kuzvikoro kuti tocheita sei. Ende munoona kuti patinezenge taakuita ino action inoenda mberi tinosvika pakuzohwina nenyaya yekuti tee tichiwedzera kubatana semacitizens tichinzwisisa basa ratinaro rekuchengetedzana pachedu kuti umwe wedu haangangorashike tongonyarara toendera namabasa sebusiness as usual. Saka hurumende ikatadza kuti dzorera vaMagombei zvichaita kuti tiite mamaactions kumberi aya anenge atinofunga kuti anenge akusanganisirwa vanhu vakati wandei kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu yaita kuti iwane vaMagombei.
Muri kutaura sekunge mune ruzivo rwekuti hurumende ndo yakatora vaMagombei, chii chinokupai kuti mudaro?
Hurumende ndo ine basa rekuchengetedza macitizens, ndo yakapuwa basa iroro. Saka kana munhu achinge ashayikwa ndo kwatinotarisa tichiti aendepi, hatingabvutani pachedu tine vanhu vari kutora tax kwatiri vachiti ndo vanochengeta vanhu. Chepiri, ini ndakambotorwa pandakapambwa vanhu vandakati vakanditora nezvombo zvavo vakabata zvombo zvinongowanikwa nevanhu vanenge vachishanda muhurumende vanenge vari mumiritari vari masoja. Zvichitarisawo nezvavaitaura neni ndine kugutikana kwekuti ndo vanhu vehurumende vamwechete vakanditora. Asi tizonzwawo nhoroondo yava kutorwa vaMagombei kuti vakatorwa nevanhu vane mhando dzekuti dzimwe chese idzodzo vari vatatu serondero kwazvinoita. Zvinoita kuti ndifungidzire kuti vanhu vemhando yakavakambonditorawo inovagona kunge iri mhando imwe chete iyoyo.
Mutungamiriri weAtus vaOpet Masaraure vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vakaomba chikwata chevanhu kuti chiongorore kutapwa kwevanhu munyika pamwe chete nokutsvaga uye kudzoswa kwachiremba Peter Magombei mushure mekushorwa zvikuru nenyika dzekunze pamwe chete nevanhu muZimbabwe. MuHerald mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vana, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara mushure mekubonderana kwerori nekombi kukambuzuma. MuHerald mekare mune nyaya inoti zvekudya zvakapiwa vanhu vakavhiringwa necyclone Idai zviri kuora zviri pazviri kuchengeterwa kuChimanimani East, asi zvisiri pachena kuti sei zvinhu izvi zvisiri kupiwa kuvanhu vanozvida. Muchikamu chino tinopawa tereri ya Studio 7 mukana wekuti vazvitauri revega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko pa Studio 7 hapo muruta rona lesimati njanji ndio taro kuri zvinjure Zimbabwe ndichiti ndokumbira kuti muchenure vamugabe vazorere murugare mose dzamuno vane medzero kuti vamugabe vakaondonga nyika vakadi vakaondonga nyika chisu isu masiridzi nemu Zimbabwe zvamuti vamugabe vaichora kodzedza vanhu vaiuraya vanhu varume vari kuuraya ndeivava varipo ivava zvese kunyakarisa kuvanhu vanoitaidza mara vamaita vamugabe ndovaruza kunaitaidza mara ivava varipo ivava vamunanga kana vachivenga ndovanoziva maitikira akaita kuna vaitaidza mara ndichati izvezvi vachiri kuita futi masisi mavo marini mumwe futi akanyangarika ipapa vamugabe vaishayika sambo ndii vamugabe vaiita zvese izvozvo varume vaviri ivava ndo vari kukonzeresa nyonganyonga yese ivava ndo vanoziva nyaya dzese siyai vamugabe vazorere murugare please ndakumbira ende plus guva roda vakwa iro guva ngaritovakwa ende rinotodhura ndinoti vamunanga kwa pane maridzo vanotambisa vachikokwira mandege vachienda kupi vachikozitambisa mahara maridzo apata mucomplaini apa poda vakirwa munhu ini vamugabe ndoona ari munhu umwe akasimudzira Zimbabwe.
Morei vatereri vestudio 7 azvakaoma zvatinonzwa paZimbabwe zvakaoma chaiko ngada kuti upfungisise nezvazvo anotopenga musoro because teremone manesi awazi vachabatsire vanhu madoctors vese tangowambiriri mbiriri mastriti hakuchina upenyu kuzvipatara vanhu vakutorarama nemidzi mumisha hazvinhu zvaoma takutaparadzirwa ukama paradzirwa veukama vese hapasina achararama kuZimbabwe mino vamunanga kwekuti vanoda kusiya kuzosiya Zimbabwe vanhu vese vaparara here kana kuti vanoda kuzoita sei atarwadziwa veduwe haiwa atarwadziwa totora zvangu ndokusouth africa uko mana haiwa tarwadziwa zveshuwa tarwadziwa nokuvabuda kuitwa kuri kuinzwa vanhu
kwaziwai pastudio 7 ini ndetwa mukoma simba rashe chiwanga ndiri muno muSouth Africa zvakaitwa dr Peter izvo zvido kutirwadza nyangwe tiri kuno South Africa zvotikwadza zvisingaiti nokuti zvinhu zvakadero mapurisa aruradza zvekutoti haasi kuda kushanda basa ravo vari kushanda hurumende havasi kushanda basa ravo zvakanaka nokuti zvinhu muZimbabwe zvakarongeka munhu uchitenga line unonzi uya nemadetails ako saka why iwe munhu waifu aifonera doctor each and every time manumber evidence iripo manumber tinawo tiri kumaziva namba yavo why vasingakwanisi kundobata vanhu ivavo nokukasira nokuti econet ine madetails ose evanhu ivavo vaitenga maline saka kana econet isingadi kubudisa chokwadi chizere kuti munhu uyu ndiani econet hatichatodi econet muZimbabwe bose ndivo vamwe vari kuvanza uworwo huchinyaya kuindira mberi mukatarira nguva iya yakambovharwa manitiwe maindaneti vakakwanisa kuinda vana vachikuenga vakavhara neindaneti kuti iwe econet vhara zvinhu zvavo chavhudzwa tidi chisunungura saka izvozvo havavane right yokuda kuti vakwanise kusvika vandovhura futi vatoti iwe tiudze kuti nhamba iyi ndeyani munhu iwe uri izi kubakwa kuti ndiyani ndatenda
kwazuvai vashamarari vestudio 7 nevateereri vacho vese ndokukwazisai panguva dzino ini shuwa handisi kufara ini handisi kufara ndokurwadziwa chikuru ndirwadziwa mukati mehana yangu chamusudzire pamatama nekuda kwemukomana wavakapamba mwana mudiki uyu shuwa zviri kundirwadza ndodai vanhu vezimbabwe madokita yese dai maenderera mberi ndinotirwadza kuti vabereki vedu kumusha uku havasokwanisa kurapiwa asi ndinoti dai varamba vakatsika pavakatsika madhokuta varamba vakatsika pavakatsika ipapo varamba vachiratidzira ndinodai zvakwanisa kuitika kune vanhu vese vachavese vese vachapambwa uye nevakambopambwa vakwanisa kumira pachinhu chimwe chete kune avo vaimbobatwa naobert masarauri avo dai vakaitawo saizvozvo dai vaibatwa paipai vaistrikewo vagone kumira pachinhu chimwe chete kuti hurumende isizaita izvozvo zvokunyangarisa vanhu bcause izvozvi patano vanhu vakutopfuura 50 vanyangariswa mukati megore rino shuwa zvinotirwadza shuwa zvinotirwadza dai mukomana wakwanisa kudzoka ari mupenyu mukomana uyu ndinotora ndiri South Africa sta knowledge ndiri South Africa kunoti west kubrest
makadiko vashamari vestudio 7 nevateereri vese venhetenyuro yestudio 7 zita tapamwe ndamberi ndiri pano paJoni ndinotsigirana nechirongwa chaminacho chekuti murambe makatsika madziro kuti musi kudzokera mabasa dai izvozvo magona kubatana yevanyika yese emunyatsoratidza chihurumende chiripo chehusataniki ichi kuti zvachiri kuita hazvina kunaka zvekuti vana kana vachinge vachema kuti mari yatiri kuhura ishoma ivo voita basa rekunyangarisa vanhu hazvina kunaka izvozvo ndozvinondipa kunyatsobatikana nekugumbuka kana ndichirangarira murume uyo uyo ari kungotenderera nebhokisi kubva kumusha kwake kudzoka zvemuharara achingotenderedzwa naye zvese izvi zvakakonzerwa naiyeyi murume uyoyo vane vamwe vanhu vari kuwana nokono kunomusapota kunzi hanzi angakanaka ye wakatipa minda iye ari mumwe munhu wechisatanika akanga ari ipapakanga akabata matomo zvokuti iyeye dai murume yeyi uyu ari kuramba achingotenderera ari mubhokisi asina kurambidza tsvangirai ahwina maelection dai zvese zviri kuitika izvi muzimbabwe dai zvisimo naizvozvo ndoonekwa nekunodzimbikana nekunoshungurudzika kana paine vamwe vanhu vanoonekwa nekunosapota iye chimurume chiri kuramba chichingotenderwa nebhokisi ichi chakaonekwa nekunouraya nyika honai chimwe chisataniki chaakasiya ichi chakonoa nokunodzvanyirira vanhu kuti vanhu vafaniri kuchemera kodzero dzavo chinondipa hasha nekunochungurudzika ndatenda zvangu
ndimurambi paJoburg apa kutonga kwaro gamba ropedza vanhu vose nekuti medza garuwe zvakaoma musadaro vamunanga kubadzosai vamagombei ava vanhunga varambi vakaratidzira madokita vangatoratidzira chaiko nekuno kudhaiaspora harirambi richirohwa shoko rokuratidzira dokita vatsoke
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo vasina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika mune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien kuti vave chipangamazano chavo mukudzivirirwa kwenyika basa raimbovera vaJohn Bolton avo vakadzingwa basa navaTrump svondo rapfuura. Matare edzimhosva muCameroon haasi kushanda sezvo magweta ave nemazuva matatu achiratidzira pamusoro pekuchorwa kwekwedzero dzevanhu. Magweta aya ari kuramba achiratidzira achiramba kushishidzirwa nehurumende achiti kodzero dzevanhu dzave kunyanya kuchorwa vanhu vachitochwa uye vachivharirwa mumajeri kwenguva isiri pamutemo. Svondo rino rega pane mhosva dzinosvika mazana matatu nemakumi masere dzaifanirwa kunzwikwa nematare edzimhosva muguta reYaounde asi dzakatadza kunzwikwa pamusoro pemagweta ari kuratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica veCenter for Disease Control vanoti vagadzirira kurapa vanhu vanorwara nechirwere chemapapu chinokonzerwa nekuputafogia inonzi e-cigarettes uye inozivikanwawo nezita rekuti vaping. Kubva nezuro kubva nomuvhuro pane vanhu vanoita mazana mana evanhu vanofungirwa kuti vane chirwere ichi mushure mekufa kwevanhu vatanhatu nechirwere chemapapu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pevaping kana kuti ma-e-cigarettes aya.
Pane midzanga yefodya inogadzirwa yavako yemazuvano. Midzanga iyi ine mabhatiri mukati anoita kuti kana uchiputa zviri mukati unoita kunge uri kuputa fodya asi haisi fodya chaiyo. Ine zvirimo zvinosanganisira nicotine. Chinova chinhu chikuru chinowanikwa mufodya yatajaira yemazuva ese asi idzi dzemagetsi ndosaka ichinzi e-cigarettes kureva kuti electronic cigarettes kureva kuti mudzanga wekuputa unoshandisa magetsi kuti hutsi uya unobuda usingakachidze ubude imomo. Muchinoitisa hutsi ichocho icho machemicals kana kuti mishonga inenge iri imomo mudzanga uyu. Midzanga iyi ine mishonga yakati siyanei siyanei, asi mizhinji yacho ine mushonga unonzi THC kana kuti tetrahydrocannabinol.
Vaping yakaipa pakudii? Yakaipa here iri nani here pa Fojga?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji vainyeperwa vachinzi vaping kana kuti e-cigarette dzakanaka nokuti dzasiyana neFojga ya yemakore ese atagara tichiziva nokuti hadzikonzere chirwere chemapapu kana kuti cancer of the lungs inokonzerwa ne Fojga dzakudaraidza. Asi takuziva kuti aiwa manyepo sandi chokwadi chinokonzeresa kuti vanhu vaite kurwara nechirwere chemapapu ichi. Kazhinji kacho inicotine. Nicotine iyo inowanikwa zvakare muFojga idzodzi dzemagetsi. Mune mishonga inowanika. Mishonga iyi iri toxic. Kana kuti yakafanira michetura pachayo mishonga iyoyo. Uzhinji wanotaura unowana kuvanhu chaizvo unonzi THC. Kwoya umwe unonzi CBD kana kuti cannabinoid. Maoils anenge ari mafuta. Saka mabhatiri zvaanoita panokweva munhu. Mabhatiri anobva aregedza moto. Moto iwo unopisa mafuta ari mukati nemumwe mishonga. Ndo zvinoita kuti pazobuda hutsi. Ndodzokera padingidara remubvunzo wenyu kuti yakaipa here. Wongu nekuti inoita kuti vanhu vahakire kana kuti vaite chidokwa dokwa chokuramba vachingoda kungoputa midzanga iyoyo sezvinongoitawo midzanga yeFojga chaiyo iya inonzi pachirungu addiction. Saka even though isiri Fojga chaiyo yatakakura tichiziya inoitawo addiction kana inoita kuti vanhu vabatire vogoramba vachiita chidokwa dokwa chokuramba vachida kuishandisa. Zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatipidza parinhasi pekuti tava nevanhu vakawanda chaizvo vakutosvika kuma400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisiri kunzwisisika. Asi chatinoona chakafanana muvanhu vese ava ndechekuti vese vanga vachishandisa Fojga idzodzi dzemagetsi ma-e-cigarettes kana kuti vaping. Pava nendufu dzasvika nhanhatu asi zvandataura tine vanhu vari kusvika 400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisina kumborwarwa pano pasi chatisina kumboona asi tiri kuchiona chete kune vanhu vari kuputa iyo midzanga iyoyi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari muWashington DC ne Studio 7.
Hatichanda kutasana Ingangova ya dofamba mama Danyora nsiyo Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo
Nsiyo yerudo Nsiyo yerudo Unogona kutisi sabana vangu Nurimirwa mai Awesombo
Ziyo yarudo ja praise sezvo nguva yedu yapera regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kudzokera kumabasa. Kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai na mutungamiri Nkomo nenhau dzeEastern Ndebele.